vakasukuere mashoko avo vakamira pari right chase nekuti mukutaura kwavo kuti hapana need yekuti vai iyo vanokupira ruregerero vari iyo vakatandaniswa nefuti kubva kuzimbabwe vari right chase muonero wedu ndekuti taifunga kuti vakakanganisa kudzingirira vamwe nefuti vachazviona nekufamba kwemakore kuti zvavakaita zvizvizvo zvakauraya musangano saka mafumbiro edu anga ari kuti vachazoti vakomana huyai batanidze musangano wedu semachandiraimboita vamugabe asi tiri kuona kuti handivavo vari kuda kufamba mafambiro avo efuti achiramba achidzingira vamwana saka mashoko avo akasikurewa right chaivo asi mashoko makukutu akataura vanhu ndekuti ivo vasevhi akasikuere muna 2023 varimo zita ravo rinenge ririmo rakanyorwa muballot box vachikwikwidza and vateedzeri vavo vachange vachivafotera
saka izvozvo hazvizokonzerese here matambudziko kana muchiti vanenge vachikwikwidza musarudzo vari kudzokera kuzimbabwe here
muzimbabwe ndo maari kudzokera muzvarwa wemuzimbabwe vane kodzero rese munyika muno rekuti vadzokere kuzimbabwe nekuti muzvarwa wemuzimbabwe saka kuzimbabwe ndo kwaari kudzokera and mazuva acho asvedera zvekuti vadzose tichamuona akufamba muzimbabwe murodhi vasina kutya nekuti nguva yekutya yapera
asi tanzwawo vezanu p f vachiti havasi kutombotya vakasukuere zvachose vachiti nyangwe vakasadzoka kubato hazvina kana nematuro ose chero zvese zvavanenge vachida kuita hazvibudiriri
mucharangarira kuti ndambotaura kuti vanhu vakaba musangano wevanhu ndouyo avo futi vari kuti mukomana watakadzinga nefuti hatingumbomutyi nenyaya yekuti maybe vachiri nefuti dzavo vanoda kuti vazomudzingirira futi asi zvatinoziva isu nezvekuti teedzeri vakasikuri vakawanda and vari redi kuti vanongopinza muzita rake muballot box 2023 vachamupfotera saka tichazviona kuti ivoyo avo vane futi dzavo dzichavhota here